Vashura mutongo wavo, mutongo wedarira Major Street, vataura Emanuele, vawana Muzvare Mahere vaine mhosva yekuzvidza mapurisa, mushure mekuburitsa vhidhiyo iyi, asi vawana Muzvare Mahere vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo, vachiti hurumende yakatadza kuburitsa pachena, kuti pakanga pasina kuita mhirizhonga here pakati pemapurisa nevemakombi, paakazorohwa mwana uyu aina mai vake, vaManuele, vati nekuda kwekuti mwana uyu mupenyu, zvakaburitswa naMuzvare Mahere, zvakasubisa zita remapurisa. Purisa vaManuele vati Muzvare Mahere vaifanira kutanga vataura nemapurisa kana kutora mamwe matano ekuona kuti mwana uyu akanga afa zvechokwadi here. VaManuele vati Muzvare Mahere vabhadhare mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana mari yakaringana naiyoyi ari maRTGS. Vati vakatadza kubhadhara mari iyi vachazogara mujeri kwemwedzi mitatu. Rimwe remagweta aMuzvare Mahere vaChris Mike vatenda kuti vabhadhara mari iyi uye vakati izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yekutanga tanga yatinotaura ndeyekuti zvakapfinzi fadzai Mahere akanyora manyepo patwitter. Manyepo aya anga aine chinangwa chekukonzera mhirizhonga munharaunda. Mutongi ati hapana humbo hwakakwana hunoratidza kuti fadzai anga ane chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Asi panga paine chipomero chechipiri chekuti fadzai paka tweet yake ipa akanyora mashoko ake aida kushoropodza nekuderedza masimba emapurisa. Saka mutongi azombata mhosva neiyoyo yechipiri.
Vakafana bata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vaGift Ostalos Ziva vashora kubatwa kwaitwa Muzvare Mahere nemhosva vachiti zvinoratidza ruoko rweZANU PF mafambisiro anoitwa nyaya mumatare.
Kuti mazuva afura pane vakainsaita public violence zvinozikanwa kwamutaro vachitaurwa kuti tinokuurai tinokuwadzai mumiting yedu yeCCC vauya vachida kutisrupta meeting yedu. Last year makaona mumwe weZANU PF achitaura chamisa unofanira kuurayiwa asi hapana zvaitika pamusoro pea but advocate Mahere kungokanda video. Izvi zvaitwa nhasi nekuti tine nomination process inofanira kuitwa.
Asi vanokokera nhengo dzeZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi vati zviri kutaurwa neCCC izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti matare emunyika anoshanda akazvimirira.
Hakuzi kuda kweZANU PF, hakuzi kuda kwehurumende, kuda kwaiye wakapara mhosva. Apara mhosva ndokubva asungwa. Harambi kana tikamubvunza kana mukamubvunza kuti iye wakanga asina kunyepa here unobvuma. Saka isu tovisa ruoko rwedu pamhosva iri pachena kudaro kuti tichakei. Hatina chatinoda kwaari.
Amai Rebecca Musariri vakachema mudare pavaipa humbo hwekurohwa kwakaitwa mwana wavo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.